manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri mbudzi 19, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
President Nelson Chamisa vachataura nevanhu vemuZimbabwe mangwana atopinda aya vachinge vachitaura hope of the nation yamataura izvi nekuti tiri kuona kuti nyika haina kumira zvakanaka saka vada kuti vataurewo nevanhu kuti aiwa zvinhu zvasina kumira zvakanaka tingaite sei.
MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa inoti vachamisa vari kuenderera mberi nemusangano wavo we Hope of the Nation address mangwana zvisinei nekuti mapurisa arambidza kuti musangano uyu uitirwe muAfrica Unity Square. Vanhu vakawanda vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kukundikana kumutsiridza upfumi hwenyika kubva zvavapinda pachigaro chemutungamiri wenyika makore maviri apfuura. Paita ropa rakaipa pakati peMDC nehurumende panyaya yemari inosvika madhora mabhiriyoni 10 nezviuru mazana matanhatu yakashandiswa nehurumende isiri mubhajeti uye pasina mvumo yedare reparamende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anonzi arambidza mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa kuti vaitire musangano wavo wekutaura kuvana veZimbabwe weHope of the Nation address kana kutiona muAfrica Unity Square muHarare mangwana. Mapurisa anonzi ati ari kutyira kuti veruzhinji vanogona kuzotora mukana iwoyo kuratidzira nekuita mhirizhonga. Mutauriro wavachamisa Dr. Nkululeko Sivanda vanoti vakaedza kuudza mapurisa kuti vachanga vaine vanyarikani vanosanganisira vamiriri vemizinda yenyika dzekunze pamwe nevemabhizimusi nekudaro hapana mhirizhonga yaizoitika asi mapurisa akaisa zvimiti munzeve. Dr. Sivanda vanoti havana kushamiswa nemhinduro yemapurisa iyi sezvo agara ari kurambidza bato reMDC kuita misangano yaro nyika yose. Vasivanda vanoti vachamisa vachaenderera mberi nehurongwa hwavo hwekutaura kumhuri yeZimbabwe mangwana. Bato reMDC rinotiwo vachamisa vachange vachitaura vari kumuzinda webato weMorgan Richard Tsvangirai House. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Sivanda.
President Nelson Chamisa vachataura nevanhu vemuZimbabwe mangwana atopinda aya vachinge vachitaura hope of the nation yamataura izvi nekuti tiri kuona kuti nyika haina kumira zvakanaka saka vada kuti vataurewo nevanhu kuti aiwa zvinhu zvasina kumira zvakanaka tingaite sei kuti tigadzirise nyika yedu uye nyika yedu ichiri kugadzirisika here. Mapurisa ane zvaataura asi tinofungidzira kuti zvinhu zvisiri pamutemo. Tinofanirwa kuramba tichitaurira mapurisa kana tine musangano iyo vachiuyawo kuzobatsira kuti pasaite vanotikanganisa kwete kuti vanotaurirwa kuitira kuti varambe vachitirambidza kuti tiendere mberi nekusangana katiri bato rezvematongerwo enyika. Naizvozvo tinofanirwa kuita musangano.
Saka mapurisa akurambidza here kuungana uku?
Vanenge ivo vati vari kushushikana nekushupika nekuti vanofunga kuti vana vemuZimbabwe vari kunetseka zvikurusa nenyaya iyoyo vanogona kuzoratidzira vachitora mukana wekuti tinenge tiine vanhu paAfrica Unity Square. Asi takavaudza isu kuti aiwaka vanhu vatenge tiinavo vanosanganisira madiplomats, vakuru vezvemabhizimisi, vanhu vakaita saivavo. Saka havafanirwi kutya kuti zvinhu zvingatadze kufamba zvakanaka.
Asi tiri kunzwa kuti mapurisa ari kuti chavasiri kuwirirana nacho inzvimbo yada kuitirwa musangano navachamisa eAfrica Unity Square. Mukaenda kune imwe nzvimbo munopiwa mvumo. Mambotaura nawo here nyaya iyo?
Tisarudzirwe kwekuitira musangano nemapurisa kana kuti musangano wedu hausi musangano wemapurisa, musangano weMDC. MDC ndiye inotaura kuti ndoda kuita musangano kwakati toenda toita musangano ikoko. Mapurisa anenge akutora chinzvimbo chisiri chavo kana akufungidzira kuti anofota achitaurira kuti tosangana kupi kana kuti nguvai kana kuti nani zvake. Tinoita zvatinoda nenyaya yekuti ikodzero dzedu panyika pano.
Tinoonawo kuti mumazuva apera aya vachamisa vanga vachisanganawo nevamiriri venyika dzakasiyana siyana. Mungataura kuti zvii zvanga zvichikurukuru?
President Chamisa vanga vachikurukura nyaya dzekuti Zimbabwe inofanirwa kunga ichienderera mberi ende vari kushanda zvikuru sakuti pachango svika nguva yekuti vachitungamira nyika. MDC ichitungamira nyika tinoda kuti zvigadzirisike nekuchimbidzika. Saka tati kune vanhu vaya vari kutya kuya muZimbabwe, vanhu vaya vari kutya kuzoita mabhizimusi munyika musatye nekuti panouya vapresident Chamisa tichagadzirisa nyaya dzemutemo, togadzirisa nyaya dzekodzero dzevanhu, uye vanenge vaine mari dzavo havatyi kuti dzichabiwa nehurumende kana kuti kubiwa nereserve bank.
Takanzwawo kuti vachamisa vakasangana navanhema yamutendi vari kunzi vaimirira vamunangagwa panyaya yekuti pange vachiitwa nhaurirano pakati pevatungamiri vaviri ava. Ichokwadi here uyezvi zvakabudamo kana vakasangana?
Aiwa, kanyaya yataugwa napresident pachavo inyaya yekuti kana tichida kutiendere mberi, uye nyaya yakakoshesa zvikuru kana tichida kunzwa zvakawandisa hatiogoni kuzvinzwa nekusara kwaizvozvo zvataurwa napresident.
Vanga vari mutauriri wemutungamiri webato reMDC Dr. Nkululeko Swanda vari parunhare muHarare nestudio 7. Asi mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati varamba kuti mapurisa akarambidza vachamisa kuita musangano wavo, asi kuti mapurisa haana kuwirirana nenzvimbo iri kuda kuitirwa musangano uyu.
Mukoma Jonga, mutemo wenyika uri pachena. Kana notification ikaenda kuna regulating authority, takatarisa nyaya muri kutaura ava anovai officer command Harare Central, anotarisa zvinhu zviripo paground. Koita yatinoti pachirungu consultation process inoinvolva convener, police nemamwe mastakeholders. Apedza vogara pasi vowirirana kuti venue inoitere kana kuti kwete. Like in this case I'm told vawirirana kuti venue vachinje venue ende vakuenda kuvenue yaita agreed based ne situation iri paground. Saka zviri kutaurwa kuti police yarambidza is not correct.
Saka zvii zvavawirirana mataura nyaya yekuti ingange ine chekuita nenzvimbo yavari kuda kuitira musangano?
I'm not privy kuma discussions avaita na regulating authority, but I can conclusively confirm kuti hapana kurambidzwa kwaitwa. Vaita agree on the issue of venue. So information yekuti iyo police have denied them is not correct.
Tichitarisawo mazuva apera veMDC vangu vachichemawo kuti vari kurambidzwa nemapurisa kuita misangano munzvimbo dzakasiyana siyana kumabvuku nekupi kumwe kwavanoti havana kubvumidzwa. Zvii zvaitorawo nzvimbo?
Kumabvuku vakaita, tine rekodi rekuti kumabvuku vakaita, titori nerekodi rekuti akaadresa musangano kumabvuku paweekend ndivanani. Saka it's not correct kuti vakarambidzwa kuita musangano kumabvuku paweekend.
Asi vari kuti mazuva apera vanga vachingorambidzwa.
Mukoma Joka, ndofunga ndambotaura ndichiti inini kana dziri nyaya dzemapetitions, nyaya dzemaprotests, nyaya dzemademonstration dzinohandliwa at district level naregulating authority. Regulating authority ane masimba ekuona kuti situation yakamira sei paanopiwa notification. Saka ndinokumbira kuti vanhu vanenge vaine zvichemo, vanenge vaine zviga zvavo, ngavaende kuna regulating authority. Nokuti regulating authority simba raakapiwa harinei na commissioner general. Haana need yekukonsulta commissioner general kana kuti officer commanding province. Zvinodependa nekuti pasi apa pakamira sei.
Vanga vari mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vari parunhare muHarare nestudio 7. Vanhu vakawanda vanoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kukundikana kumutsiridza upfumi hwenyika kubva zvavapinda pachigaro chemutungamiri wenyika makore maviri apfuura. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Veruzhinji munyika vanoti kusvika pari zvino vaMnangagwa vakundikana kunyanya panyaya yekumutsurudza upfumi hwenyika. Sachigaro wedu nurevulawa yumbokare madzimai re MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa, muzvare tendai masocha, vanoti hapana chinobatika chinoonekwa, pane zvakavimbiswa na vamunangagwa pakumutsurudza maindastiri.
Waka ya muno Bulawayo, paka ituwa zviti kuzikanzi, kupara kukomishinu wa mawagoni. We all know kuti Bulawayo I industrial hub ye Zimbabwe, ndo kune industry yese, but takungo zgonya achu ya tungo nyararwa, hanzi investor wacho achanzi kuhiki kudi. Tenda zvekare ku CSC, iriyo zvekare imwe industry, taka tarisira wa CSC murie ku Bulawayo. Takanzwa kunzi izho, kuna investor aripo, acha uya, but currently apana chiripo ingori my ruins up to this day. Mana kana activity. Saka vanhu vekuBulawayo vachiri kungotambura just like before.
Nengo yesangano reBulawayo Vendors and Traders Association, amai Debra Mukasa, vanoti maonero avo ndeyekuti mamiriro ezveupfumi ari kuramba achiomera veruzhinji kupfuura panguva yeutungamiri hwamuchakabvu Robert Mugabe.
Kuona kuti ikonomi yedu yadzikira zvakanyanyisa, especially isusu tinoshanda semavendors, ikonomi yedu yadzika, maprices ari kungokwira, vanhu vachakwanisa chero nekurarama. Tikatarisa kumba, vanhu vangu vachitorarama vachidya maybe 3 times a day, but now mamirs avo vachinja vakudya kamwe chete, mabasa hakuna, vari kungovhara macompanies. Tichitarisira futi zvokuti zvo is now getting to festive season, kuti vanhu vanofanira kuti vashande vawane mhuri dzavo vaenjoye, but vatogara pasi, economy yatosinka pasi.
Mukuru weAffirmative Action Group mudunhu reMatabeleland uye vachiongorora upfumi vakazvimirira vaReginald Shoko, vanoti hazvinganzi vamunangagwa vakundikana sezvo nguva yavagara pachigaro ichiri shoma.
Makore maviri mashomana, kuti tive tichiti tingave takuti vakonewa vanogona panyaya dzeindastri, nokuti mamwe maindastri anotora ma4 5 years kuda turn around.
Vashoko vanoti kana kuchitariswa urongwa hwekumutsurudza makambani akadai seNational Railways of Zimbabwe, kusave negwara rakajeka pazvinhu zvakadai kunogona kuodza mwoyo yeve kunze vanoda kusima mari muZimbabwe.
Tikatarisa hurumende yanga yapawo kambani yeDITG kuti imutsire railways, tochinzwa hurumende ichimuka yakuti yatora. Asi titarisa zvemubhizimusi, hatiteereri zvemanewspaper, nokuti iyo DITG kambani yacho haisati yabuda pachena kuti tatoreko. And issue iro netarisirewo kuti hatisviki paipo, nokuti zvinovhundutse vanoti mainvestor.
Mugwaro rabudiswa mumapepa nawe hurumende vachipa pfungwa dzavo pamashandiro ehurumende yavo kubva pavakapinda pachigaro makore maviri apfuura, vamunangagwa vati vari kufara kuti hurumende yavo iri kuunza shanduko nekubvisa mimwe mitemo inombunyikidza kodzero dzevanhu pamwe nevemabhizimisi vekunze. Asi mumwe murwiri wekodzero dzevanhu, Vatemba Chivheya, vanoti maonero avo ndeyekuti kusvika pari zvino hurumende yavamunangagwa yakundikana panyaya dzekuchengetedza kodzero dzevanhu, kunyanya kuchitariswa kodzero dzine chekuita nemagariro avo zuva nezuva.
Kuzvipatara vanhu vari kuendako vachinowana madokta asipo, kuna madokta hakuna chii. Kana takatarisa kodzero yehealth, iyi kodzero yakatokosha zvisingaiti, and it's a very painful thing kuona hurumende isingatori that issue seriously. Yes, so tichitaura tidai vanhu they are going to hospitals vachingonotsoswa vachinofira kudzimba. So it's in the zvimwe zvezvinhu zviri kutiratidza kuti this government haisi kunyanya kuva serious nekusolva maissues nemaproblems ari kuaffecta vanhu.
Nengo yebato reZANU-PF uye vakambove gurukota rehurumende retired Colonel Chinga Dube, vanoti vanhu havafanirwe kuora moyo. Vanoti vamunangagwa vanawo mukana wekuzadzikisa zvinangwa zvavo zvekugadzirisa zvinhu munyika. Asi vanoti pane vamwe vanhu vari muhurumende vasiri kuita basa ravo nemazvo.
We have to appreciate that there are certain issues that we must iron out.
Tinofanirwa kuvhuma kuti pane zvimwe zvinhu zvisina kumira zvakanaka zvinofanirwa kugadzirwa nehurumende, uye zvinhu izvi ndezvimwe zviri kutaurwa nedzimwe nyika dzepasi rose, asi kune vamwe vanhu vasina hanya.
Mugwaro rao rabuda mumapepa nawe hurumende iri, vamunangagwa vatiwo vari kufara kuti vakwanisa kuti nyika isimukire kubva mumatambudziko ayaive iri panguva yeutungamiri hwavamugabe. Vati kunyange hazvo veruzhinji vari kutambudzika nekuda kwedanho rakatorwa nehurumende rekumutsurudza upfumi nekuzviomesera kuitira kuti zvinhu zvinake mune ramangwana kana kuti austerity measures, vari kufara kuti zvinhu zviri kufamba negwara rakanaka. veruzhinji vakapinda mumigwagwa vachifara munyika mose apo vamugabe vakamanikidzwa kusiya basa mushure mekupindira kwevechiuto mune zvematongerwo enyika asi vakawanda vave kuti vakafarira pasina sezvo mamiriro ezvinhu munyika ari kuramba achienda kumawere ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taurai Shava. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vachuchisi vemuSweden varasa nyaya yanga ichipomerwa mukuru weWikileaks Julian Assange uyanga achipomerwa mhosva yekubata mumwe mudzimai wekuSweden chibharo muna 2010. Kuferefetwa kwenyaya iyi kwakatanga muna 2010 apo mudzimai wekuSweden uyu akati akamanikidzwa kuita zvepabonde naAssange asina kuzvidzivirira. Mutungamiri weGuinea-Bissau vaJosé Mário Vaz vaita musangano wekutsvaga rutsigiro mudunhu reBolama. Kutsvaga rutsigiro musarudzo dzemuGuinea-Bissau kwasvika kumagumo vaVaz vachivimbisa kuti munyika mavo muchange mave nekugadzikana kana vachinge vasarudzwa. Komiti yeparamende inoona nezvekusora muAmerica iri kunzwa kubva kuvakuru vakuru vezvekuchengetedzwa kwenyika vakanzwa mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachitaura parunhare nemutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky musi wachikunguru 25. Izvo zviri kuitika pasi peurongwa hwekuda kuroverera vaTrump nemhosva dzinoita kuti mutungamiri weAmerica atongwe nematare eparamende. Paita ropa rakaipa pakati pehurumende nevebato rinopikisa reMDC panyaya yemari inosvika mabhiriyoni 10 nezviuru mazana matanhatu zvemadhora yakashandiswa nemamwe mapazi ehurumende isiri mubhajeti uye pasina mvumo yedare reparamende sezvinotarisirwa nemitemo yenyika. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakaunza kudare svondo rapera bhiri rinonzi Financial Adjustment Bill kuti dare iri ritambire kuti mari iyi itorwe sechikwereti chehurumende chinozobhadharwa nevanhu vose munyika kuburikidza nemutero. Asi vaimbova gurukota rezvemari vatendai biti vanova nhengo yeMDC varisachigaro wekomiti yedare reparamende inoona nezvekufambiswa kwemari dzehurumende vanoti pane chikiribidi chiri kuitwa.
Kana vachispenda mari inosvika 10.6 billion dzisiri pamutemo zvireva kuti they are rogue government, zvireva kuti they are rogue regime, zvireva kuti parliament is a waste of time, zvireva kuti the process ye budgeting is a waste of time. Asi chinonyanyotyisa panyaya iyi inyaya yekuti pa 10.6 billion iyoyi, at least 8.5 billion was siphoned off between 2017 and 2018. Zvireva kuti pahurumende yavamunangagwa from in 2 years vatora ivo mari zviri kunze kwemutemo inosvika iyo 8.5 billion, about 4.3 billion in 2017 and 3.5 billion in 2018. State capture yasvika pachinzvimbo chinotyisa, yasvika pachinzvimbo chakaoma. And I think vanhu vemuZimbabwe vakatadza kutsamwa nenyaya dzakadai, so handiuni vachizotsamwa pane dzimwe nyaya.
Asi vaNcube avo tisina kukwanisa kubata panhare mbozha yavo sezvo vanzi vari kufamba vakaudza dare reparamende kuti mutemo unovapa mvumo yekuenda kudare iri pakasashandiswa mari isiri mubhajeti. Imwe nhengo yeparamende yakazvimirira vatemba muliswa vanoti zviri kutaurwa navabiti hazvina kuipa asi zvinoda kuzeiwa mudare reparamende kwete kuti vanongorova bembera.
Ndizvo zvakanakira paramendi, kana chinhu chaunzwa kwaparamendi chapa jekerere chauda kuti isusu nhengo dzeparamendi tichidibhete nyaya yacho, tichikurukura kuti tinowirira nazvo here kana tatiwirirane nazvo. Ndizvo zvamufanira kuziva. Saka hapana chatadza minista nekuuya neurongwa iwowo, asi zvasara kuparamendi kuti ichitaura kuti tinobvuma here kana tatibvume. Saka isusu sevanhu vamaziso evanhu kunyanya opposition iri kuva kuti aiwa zvanopedza zvamuri kuita izvi handizvo sehurumende, ngatifambei takadai. Manje ivo vabitwa ndoziva kuti munhu ane pfungwa dzakajeka, munhu wandino farira kunzwa achitaura newandobvunza mubvunzo ndiri muparliament kana zvandinetsa zvemutemo. Manje kana iye asimombi yangu muparliament ndinobvunza nezvemutemo ende ndiani anotivhura maziso, nekuti iye angariwo minister wefinance. Satinotarisa kuti ndiani anenge aripo achititaurirawo tichimuteedza tichimutsigira zvaanenge ataura. Bhiri iyoyo yobva yarambwa nekuti pane zvakawanda taita. Minister ochienda achidzoka achizvisa kuti aiwa zvamakataura ndakazvinzwa izvi ndakubvisa nezvakadaro. Ndiko kushanda kweparliamendi, asi murimo muchizeya mukati imomo.
Nhengo yeZANUPF vari muzvinabhizimisi vaGilbert Mponda vati zvakaitwa navanxube zvekuuya kuzosuma dare reparamende hazvina kuipa.
Mari kana yakashandira nyika, parliament ini yatinoti power iya yekuti inoita in retrospect kungoapprova, nokuti minister anenge asina nguva azodzoke achisika approval iyo. Ndosaka tichiti patinoti budget zviyazvo, budget inenge iri estimation yekuti minister ari kufungidzira kuti achashandisa mari yakati. Hazviri kuti is going to use this exact amount, saka amount inokwanisa kuenda above or below. Saka zvichinge zvaitika izvozvo, minister anofanira kunge achizodzoka nazvo kuparliament sezvazvoitika izvozvo, kuti akudzoka kuparliament kuti mari ngaichiapprovwe nebill iroro.
Asi mukuru wesangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development kana kuti ZIMCOD, Muzvare Janet Joe, vanoti zviri kuitwa izvi zvinodzosera nyika mumashure.
Kana takazvitarisa tokuto tine fungidziro huru semusangano unoshanda nevanhu weZimbabwe Coalition on Debt and Development kuti mukati meZimbabwe munomu mune mari dziri kushandiswa nerweseri zviri kunze kwemutemo, zvinokonzera kuti tive kunyange nezvikwereti. Nekuti mari iyi kana tikatora iroro bhiri ravari kutaura nezvaro iri, tikaritora tikati taakuda kuti tibhadhare mari iyi, ichabva kupi? Iye zvino zvipatara zvakaondomoka, vanhu havana mvura dzekunwa nezvese zvekushandisa nekurarama kwakanaka vanhu havana. Asi tiri kutaura zvekuti takashandisa mari inosvika mabhiriyoni gumi emadhora ekuamerica mukati menyika yeZimbabwe.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi Dr Prosper Chitambara, avo vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, vativo nyaya yekuti hurumende inoshandisa mari dzisiri mubudget inokanganisa zvirongwa zvose zvekumutsiridza upfumi.
I think in yes, that singa chatarisiri isere kana tiri mu dispensation atata pinda. I think nyaya transparency in terms of mabasa kushandiswa kwemari inyaya yakakosha. In fact ndikutobva kuChina kwadat chiona mafambisiro ari kuitawo zvemari. Tikaona kuti kuChina maitiro ari kuita kuChina nemaitiro atiri kuita muno muZimbabwe zvakatosiyana. Nyaya dzedisipline in terms of financial management, public financial management inyaya dzakakosha, uye inyaya dzinounza hwaro kwatingati foundation yeeconomic prosperity.
Nyaya yekuti hurumende inodya kudarika payakakohwa yagara ichipa kuti zvinetse kudyidzana nemabhanga akaita seWorld Bank neIMF anoti izvi hazvifaniri kuitwa. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Hurumende inoti yapedza kupega nzvimbo dzekugadzirisa migwagwa munharaunda yeChayamiti kuChimanimani mudunhu reManicaland, uko kuchagariswa patsva vanhu vakaparadzirwa misha yavo nemafashamu ecyclone Idai. Safari Njema anotipa nyaya iye.
Izvi zvaziviswa nemumwe mukuru mukuru mubazi rinoona nezvekuchengetedzwa kweveruzhinji kubva munjodzi, Recival Protection Unit, CPU, vaNathan Nkomo. Vankomo vanoti hurongwa hwavakatanga hwekupega nzvimbo nekugadzirisa migwagwa igadziriro yekuvakwa kwemisha yeavo vakawirwa netsaona yemafashamu emvura vari kufanogara mumakamba engangu nekopa.
Tine rimwe prazi ratakawana kwaChayamiti rinonzi West End. Apa ndopa chavakwa neimwe kambani inonzi Higher Life Foundation ichavaka dzimba mazana mashanu. Shamwari dzedu dzinobva kunyika yeChina dzichavakawo mazana mairi nemakumi mairi ipapo. Ende chinonyanyonakidza panzvimbo iyi ndechekuti hatisi kungovaka dzimba chete, tavapa mastendi mahombe anokwana kuti vaite zvokurima, vaite zvokuchengeta huku, nekuti hatidi kuti vanhu avaramba vachingopuhwa chikafu nebazi resocial welfare.
Vankomo vanoti CPU iri kushanda zvakasimba kuti urongwa uhukurumidze kupera uye kuti vanhu vatange kuita mabasa ekuzviriritira muupenyu hwavo.
Mvura ichatanga zvayo kunaya, asi totarisira kuti kana kuvaka kwatanga, tichatsvagawo mazano atinoita kuti tikurumidze kuti dzimba idzi dzivakwe, nekuti mapurani adzo ose apo, zvinodiwa zvapo. Kutanga vetinotarisira kubetsera ndeavo vanogara mumatende, ma child headed families, kune the elderly, kune vari physically challenged, vese ivavo tinonga tichiva prioritize.
Hurumende haina kunyatsobuda pachena kuti vanhu vachatanga kugara rini munzvimbo itsva idzi. Pasi pechirongwa chehurumende, mhuri dzinodarika mazana manomwe ndidzo dzichavakirwa dzimba zvechimbi chimbi. Mumwe wevanhu vasiri kuda kuramba vachigara mumatende avari amai Emma Dube, vanoti vanofara kuenda kunotanga upenyu hutsva panzvimbo yakadzikama.
Vakuru vanode zvavo zvokudya zvinenge zvakaringana kana environment chaiyo chaiyo munhu une nzvimbo iwakajairira. Kudai kuri kuti nyika yedu ine zvakakwana, ukaona pozi apo pari kugare munhu, utano hunodiwa, matoilets, mvura dzakachena dzekunwa, zvandataura zvese zvezvikoro izvi ngokuti kuti vanhu tinotarisira ramangwana kazhinji kuvana.
Mumwe mugari wepangangu holding camp amai Priska Mutema vanobvumirana nemashoko aamai Dube. Amai Mutema vanoti hazvibatsiri kuramba vari pangangu sezvo nzvimbo iyi isina kukodzera kuti irambe ichigarwa nevanhu.
Tinotarisira kuti vanhu ivovo ngatisimudzwe tiiswe panzvimbo dzekuchengetwa dzakanaka, kune kuti tirambire panzvimbo isingaiti, tichizoona futi kuparadzwa kuchiuya mafashamo echinga auya. Saka tinoshuvire kuti tese nevamwe vedu ngatizwisise kuti tiende panzvimbo dzatinenge tasarudzirwa ngehurumende yedu kuti tigare tikwanise kuchengeteka.
Vanhu mazana matatu nemakumi mana ane vanomwe vakafa, vamwe vanopfuura zviuru gumi nezvinomwe vakasara vasina pekugara, apo dutu mupengo recyclone Idai rakarova kumatunhu eManicaland, Masvingo, Mashonaland East nedzimwe nzvimbo dzeMidlands pamwe nekuMozambique. Vanhu mazana matatu ane makumi mana nevana havasi kuzivikanwa kunzi vari kupi. Kuchimani-mani nekuchipinge ndiko kwakanyanyoparadzwa zvakanyanya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ini ndini Mike Hove. Ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nhasi manheru na8pm. Nhasi muchirongwa tiri kutarisa matambudziko akatarisana nevechidiki kuti vapindewo muzvigaro zvepamusorosoro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Namba iyi zvekare +1 202 465 0318. Mhuri yeZimbabwe, ngatisanganei pachirongwa The Connection na 8pm.
Pamutambo weCAF 2021 uri kutambirwa kuZambia, Zambia 1 Zimbabwe 1. Mutambo uchiri kuenderera mberi sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. MDC inotungamirwa naNelson Chamisa inoti iri kuenderera mberi nemusangano wayo mangwana, apo vaChamisa vachange vachitaura kumhuri yeZimbabwe. Vanhu vakawanda vanoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kukundikana kumutsiridza upfumi hwenyika kubva zvavapinda pachigaro chemutungamiri wenyika makore maviri apfuura. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndekusiya mina Standikile Mhlanga.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.